Va irima ichakaza avanogara kumurewa West vanoti vanhu vakawanda munzvimbo yavo avakoshesi zvekupfeka mamask munguva ino yekurwisa chirwere cheCOVID-19.
Kuno kuvanhu vanyatso zvichiridzidzo zvo mask vanyatso zvikoshesore havanongoiti kumushere ndisi vasina zvichiridzidzo.
Vachakaza vanoti vanoziva kuti zvirwere ichi chinouraya, asi havasati vaona pachakauraya. Izvo vati zviri kukonzera veruzhinji kuti vasatora matano anokurudzirwa kupararira kwacho. Mumwe mugari wenzvimbo iyi vatakunda mabaya vanoti hapana kurudziro yakanyanya iri kuitwa kumaruwa sezvinoitwa kumadhorobha. Vanoti izvi ndizvo zviri kuita kuti vasaite hanya nekutora matano ekuzvidzivirira.
Kuno kuvanhu vanyatsozvikoshesewo zvezvikoshesera zvacho zvekuti bhozi kana social distance yacho inobuda seiko. Zvakafana nepapane pandiri kana nemusangano, but vakuru vacho vanenge vasitorina mamask acho. Pazvibatsiro ungopfeka chero ukapfeka uri hwani hapana zvaunenge vachiita.
Asi vachitaura nevatsigiri vebato ravo munzvimbo iyi, murongo wemisangano muMDC Alliance vaAmos Chibaya vakayambira vagari ava kuti vakoshese zvavanoudzwa nenyanzvi pamusoro pechirwere ichi vachiti chinouraya.
Chirwere chekorona chirwere chinouraya. Munonzwe so nyaya dzekuzvipfeka mamask musati kwai wainhema ichokwadi, hama dzangu. Zvakakosha kuzvidzivirira ndizvi. So tiredzirai tika idzodzo, asi dzeumwe mune dzenyu vova chinouraya nechiriko chirwere chekorona. So ngatichengetedzei.
Imwe nhengo yerimwe sangano rinoshanda kumaruwa HPinge nechimanimani vaOwen Hiwaya vanoti dambudziko rekusapfeka mamask ririko kwavanoshandira uye vanorwisana naro zuva nezuva.
Ukaona munhu akapfeka mamask anenge aenda kana pakuungano kuti vari kupiwa zvinhu zvari kupiwa nemaorganisation yakaita sana Go. Kuti vana Go kana chipa ndanga vataura kuti vatikupa uyai makadai uyai makadai, but on a daily basis vanhu kupfeka mamask kwavo hakuna kunyanya kushoma. Vanhu vatopfeki chinhu chavasikanyanyi kutarisisa kuti vangapfeka.
Vatiwo zvinobudiswa muongororo dziri kuitwa pamusoro pechirwere ichi zuva nezuva zvinoratidza kuti chirwere ichi chakawandira kumaguta akaita seHarare neBulawayo, izvo zvave kuita kuti vanhu vari vare kumaruwa.
Kuona kwataita chishanda kumaruwa kumaruzevha kuna anonzi masocial myth kana zvinhu zvifungidziro. Vanhu vanofungidzira kuti chirwere chii ndechevanhu vemataundi. Ngongada kuta samastatistics anobudiswa neministry of health anobuda achiti Harare, Bulawayo kwakawanda kwakadai. Saka vanongaasangechekutaundi munobaruzevha hamuna.
Vaimbove gurukota rezveutano panguva yehurumende yemubatanidzwa Dr Henry Madzorera vaudza Studio 7 kuti zviri kuitika kumaruwa zvine ngozi yakakura.
Tofanira kutoenda pamberi nokuwedzera moto wokudzidzisa vanhu kuti chirwere ichi hachisati chapera, chichiripo, chichiri kuspreada, chinogona kuputika zvakanyanyisa nyangwe kumaruwa ikoko tisina kutarisira. Vanhu ngavazive kuti vanhu havagari kutaundi chete, vanhu vanofamba vachienda kutaundi vachienda kumaruwa. Saka tokurudzira kuti tingotevedzera mitemo yese yeCOVID-19 yakafanana nokupfeka mamaski, kugara tichigeza maoko, nyaya yesocial distancing nezvimwe zvese zvakadero. Tisingaungane takawandisa panzvimbo imwe chete kumariro nezvimwe zvakadero. Izvi zvinoapplya kumaruwa nemutaundi zvese.
Dr Madzore yavanoti dambudziko iri rinowanikwawo mumisha inogara veruzhinji mumaguta, uye chirwere ichi chinogona kuputika zvekare kana vanhu vakarega kutevedzera zvakatarwa nebazi rezveutano pamwe neWorld Health Organization pakudzivirira COVID-19. Ndakamirira Studio 7 kwamurewa, ndini Godwin Manguja.